Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 22/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa voita misangano kuManicaland iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifanire kusimbisa kubhadhara zvikwereti zvekunze iyo ichitatarika ndichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru paRuwangwe Business Center kunyanga North Manicaland nezuro vaChamisa vakange vari paKondo Business Center apo painge paine vatsigiri vavo vakawanda vamwe vatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance vari kuitawo misangano kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumaruwa Kuziya nezvemusangano wanhasi tabata mutauriri weMDCT muManicaland vakudzai saruwaka kuti tinzwe nezvemusangano waitwa nhasi nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Zvanonoka zviri kuitika muZimbabwe zvinoshamisa. Zvihuru nezvihuru kumaruzevha kumadhorobha vakubuda zvinokatyamadza nekuti nguva yeshanduko yasvika. Zvataona paRuwangwe kunyanga North vanhu aive mavhu nemarara mazera ese madzimai varume vana vechidiki vakigura vese vanga vakaungana paRuwangwe vachinzwa mashoko eshanduko anganyiva kuna president wechidiki vachamisa
munoona sekuti vanhu ava vane chido chaicho chaicho here vachauya kuzovhota here kana kuti nda vanhu vanongouya nokuti vanonzwa kuti vachamisa variko vanenge vachida kungoonawo zviri kuitwa nevamwe vanhu
ndinoda kuti Tanonoka vakuitika rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakaregesa kutanga vhota dzironyowani last year pachirongwa cheDVR vanhu vatakuona zvasiyana nezvekudhara mazuva ano vanhu vakuuya vazhinji vacho vanenge vanhu vatori registered to vote zvasiyana nekare paingouyawo vanhu nekuti voters roll rigara riringoipo angarara angogara riripo asi izvezvi tiri kuona vanhu vazhinji vacho vari vanhu vakaregista nekuti vatungamiri vedu vari kuita mukana wavanozombobvunza kuti pane gungano riri pano vakaregista kuvhota vangani hatiri kuona zvishamiso chaizvo saka tiri kuzviwimba nekuti ini kwandinotobvawo nekwandinoswera ndiri kungotongana nevanhu vari registered to vote vanhu vangononokerwa nemusi wacho wekuti vaise vachamisa pachigaro
chinonyanya kukurudzirwa nevanhu kuti bato renyu riite chii pamarali esaya
ya tingati vanhu vazhinji vari kunyanya kusimbaradza nyaya yekuti kuzeki iko kungakunyatsoongororwa nekuti muZimbabwe muchakangozara fungidziro yekuti zeki yedu haina kuchena vanhu vachinzwa nyaya yekuti kune masoja kune maCIO vari kupindira mune zvematongerwo enyika vari kupindira mukubatwa kwezeki vanhu vari kuti vatungamiri kutarisisa ipapo so that zvinobuda zvizotadze kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu vanhu vakuziva kuti hapana zviri kupakerwa sarudzo yakachena hapana kana mukana mudiki diki zvavo nekuti zvanu PF ihwine saka ndozviri kunyanya kuchema vanhu kuti mareforms ngaongororwe vanhu vachiri kubvunzwa zvemasiriyo namba zvinova zvisingabatsiri zvazvo kune vari kuzvibvunza kusiya kwekuda kuedza kuti vanhu vachiyidzirwe saka vanhu vari kudizwa zvonga paongororo zvakaroti matraditional leaders varegedze kutyidzira vanhu kana kushandisa chitafu sechombo chezvematongerwo enyika toda kuti vanhu vazive kuti maserial number haasiriwo anovhota maserial number kutorwa serial number zvirevo kuti pauchavhotera paakutozivikanwa toda kuti shoko rinyatso kushambadzwa kuitira kuti vanhu vakatotorerwa maserial number kuti kana vasafungidzire kuti hazvisina basa kuvhota nekuti vamwe vanogona kutyiswa kusvika pekuti aidha vachazovhotera zvanhu nekutya oro kutoregedza kuvhota kwacho vachiti patinovhotera pacho panozivikanwa saka dakuti shoko iri rirambe richiziviswa vanhu kuti hazvina zvazvinobatsira kutora serial number yemunhu.
Musangano unotevera muchaita kupi?
Muno mumanikaland zvatakuzia ndezvekuti Zimbabwe yese tatobaka weekend yega yega maalliance principals edu anenge achikushwa kuti aparidze shoko yeshanduko. Zvandiri kuziva ndezvekuti next weekend mumanikaland nekuti isu kumanikaland takapiwa wabiti ndova tinenge tichifamba nawo kazhinji tinenge tiri kubhuhera kupa murambinda chaipo chaipo kumusha kwababa Tsvangirai kuti tiedzagidze mhuri ikoko kuti zvatakasirwa navatsvangirai tichiri kuzviita nemazvo ndinofungidzira zvakare kuti svondo rinouya iroro musi wesande vanhu vangangosangana kwamutaza patasa panyatsoziva kuti papi chaipo utungamiriri huchiri mukati mekuronga asi chiri pachena ndechekuti chitima cheshanduko chaakutofamba hachisi kumira next week vana veshanduko vanonga vachisangana nemamwe mashoko kubva kuvatungamiriri kuitira kuti moto wacho ubva wangobvira nyika yacho yese.
Avo vange vari mutauriri wemdct kumanikaland vakudzai zvaruwaka vari parunhare paruwangwe business center kumanikaland nestudio 7. Misangano yepagore nepagore yeIMF neWorld Bank inokokwawo makurukota ezveupfumi, magavana emabhanga makuru, nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevamwe kana kuti maspring meetings uri kupetwa muWashington DC nhasi. Zimbabwe yanga yakamirirwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uye gavana webhanga guru renyika vaDr. John Mangudla. Vachitaura nestudio 7 vari pamusangano uyu vamangudya vakati vari kuda kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kunze zvinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion kunze kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrica Development Bank. Zimbabwe inoti ine chivimbo chekuti ikabhadhara chikwereti ichi inopiwa imwe mari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanotungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University.
Kusangana yakakosha pakuti Zimbabwe inofanira kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwereti neWorld Bank, IMF takabhadhara. Tinofanira kuwirirana neWorld Bank. Pari zvino Zimbabwe haina mari, asi tinofanira kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva, itingati fresh capital, kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe yaopen for business, tabvisa indigenization, tabvisa corruption, taisa mitemo yematexes yakanaka yekuita kuti nyika yaichisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyo yekuWorld Bank kuti chitipaiwo katatendeukaka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business. Kana kuti musati kutipa mari, ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achateera tichakubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yaitanga tinokwanisa kukupai.
Ko, tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose?
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of audit. Tese tinoenda kutinovadzira macommission of audit ndiwo vanotendwa kuti kana wadhinda chitengo cha commission of audit waisungirira kuti zvavari kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya. Saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore machoeva pamakore gumi machoro upfumi wedu usina kumira mushe politics inomira mushe, World Bank neIMF vakambotiza muno muZimbabwe muno. vainvesta havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa certify kuti nyika iyi iri kudziya kwairi kuenda. Saka ivo havabotsikani nekuti mari yavo inovachengetedzeka here, mari yavo ichazoinvesta ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank. Asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara, saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai tikanga tatedzera izvozvo tichitenda kuti tinonga tashandisawo tsvagirudzo dzedu nevanenyanzvidzo upfumi hwenyika muZimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kunyepera sezvavakaita paesapo vakatiti taiso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yadzo dzanopangwa una zvako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasina kutipa mari tichitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakazvaita vachinamata pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October, vachirovati in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikari chiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari kusema bhadhara World Bank hausitava bhadhara chikwereti chajokoniya. Saka tikupi mari muri kupaona mari
zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa.
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Iva vana World Bank ivava zvinovaitira nyore kubvisa chikwereti cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America. Nekuti munofanira kudziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavotes. America pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso. Nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank, Zimbabwe inobhadhara mari yedu, upfumi hwenyika iyoyo ndounodetemaina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara ndochodetemaina mavotes avo. Saka muri kuona kuti ari kuita America neZimbabwe iri kuti hatikubvisiri masanctions musati maita credible elections. Hatikubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Muri kupaona. Saka ndo zvimwe chita vakaenda kuvakwa IMF vakunovhota manje vane 17% share. Britain inenge iri kuma 13% share. Saka munorohwa nevhoti. Saka America haibvumiri tipuwe mari nekuti ndiyo ine mavhoti akawanda. Saka isusu tinofanira kubhadhara chikwereti. Asi hatifaniri kuzvisungirira tichiti tichapuwa mari nekuti hatifaniri kukanganwa politics dziri behind the scenes. Saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns kuti hatifaniri kuzviuraya. Tinofanira kubhadhara paperi neplan. Vana World Bank neIMF havana kumbotisungirira kuti tipai mari in 2 months. Isusu tisusu amene tirikumhanyira kupi kuti tiropa mari in 2 months. Tinofanira kuzvipa plan inoenderana nehomwe yedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa
kwazwai muri Zimbabwe tinokuchingamidzai muchirongwa chisvondo rino cherechidiki chatinotarisa nyaya dzirikuitwa nevechidiki vari kwakasiyana siyana vachisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tagona kuita hurukuro namuzvare Tanatsei Gambura vari kuJohannesburg kuSouth Africa vesangano re25 May Movement. Vanzvadzi, makadi zvenyu?
Tiri kwedu kana makadiwo vaiva.
Anonzi Tanatsei Gambura uyu ndiani anoita nezvei?
Tanatsei ndiri mwana weZimbabwe, ndakakurira muHarare, ndakauya kuno kuSouth Africa gore rapera kuzoita zvechikoro, asi ndiri kuZimbabwe ndakatanga kuita zvekudetembura, ndaita zveacting ndiri kuchikoro, saka ndozvandiri kuenderera mberi nazvo iye zvino.
Izvi makazvitanga riini izvi?
Ndine makore 14 ndiri muform 2 ndakatanga kuita zvekuacta nekudetembura. Saka kubva ipapo ndozvandinongoita nemamwe mabooks andakapublishwa, saka ndozvandinofarira kuita.
Kamutori nyanduri kaima akatonyorwa, tinogona kutonotenga mabhuku enyu?
Eya, tiedzi tiiedzawo tichinyepedzerawo nepatinogona.
Totarisa zvangu kuti muri mwana wechikoro muchiita zvekudetemba izvi nezvekuekita zvamataura izvi, zvakanga zvisingakukanganisei here kuita zvezvidzidzo zvenyu?
Zvinoitika ndezvekuti munhu kana uchiziva kuti zvaunofarira kuita kana zvichienderana mberi nekudzidza kwaunenge uchiita, unofanira kungogara wakarongeka kuti pese paunoita zvechikoro hazvifaniri kumikisana, unofanira kugara wakangorongeka uchiziva kuti nguva yekudzidza ndeyekudzidza, neyekuita zvemitambo ndeyemitambo.
Saka muri kuJobeki kwamuri uko, munombounganirwawo here nevanhu vachikuteererai vachikuonaiwo muchiita zvamunoita izvo?
Panguva inoyi ndiri kumbofambidza nezvechikoro, ndambomira zvekuita zvekudetemba nekuti kuno kuchikoro chaoma, saka tichida kuita kuti zvinhu zviite.
Ipo panhetembo dzenyu dzamunotsika idzi, yamunonyatsoti iyi ndo iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo, inonzi kudii?
Ndeyechirungu, inonzi ruins.
Ruins?
Kana muchida kunzwa ndokwanisa kutoita ndetoshaura izvi.
Mumbokati rovei tinzwe vateereri vanzwewo kuti mwana uyu ari kuita seiko kuJobeko?
Ndichange. Years before my brother died, we played Chiwande Wande in this house, discovering corners our parents had not stuffed secrets in, corners free of the rotting smell of insanity. He never grew out of his soft, smooth skin. I grew to hate games that fussed over my clothing. Brother soon hid behind the icy sweat of green bottles in the hazy, humid bar, drowned beneath the grainy froth of alcohol, waiting for me to fish him out.
Ndo imwe inonzi nevarungu here spoken word yamakuita?
Ndiyo yacho inonzi spoken word, inoitwa pamberi pevanhu vachiteerera zvaunenge uchiita.
Zvii zvimwe zvamunazvo munhava umu zvamakaviga zvamuri kuronga mazuva ari kuteverai?
Iye zvino ndakamirira kuenda kuuya iko kuAmerica. Ndakapinda muchirongwa chekuacta muguta reNew York iko kuAmerica. Saka ndakangomirira kuti zvemari zvikaita ndingave ndichiuya ikoko.
Ko, kune vamwe kavechidikiwo vari kunze uko vane shuvirewo dzekuti rimwe gore kana ndakura ndoda kuzoitawo sasisi Tanatsei, mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ramba netariro yako, gara wakashinga, and kana une chinhu chaunoda kuenderera mberi nacho, shuviro yako inoita kuti zviite. Saka hapana chinhu chingadzi chinokutadzisa kuita chaunoita asi shungu yako.
Ndovimba vechidiki vakateerera vanzwawo mashoko enyu etsigiso amuri kuvakandirawo ayo. Ndokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa nesu. Regai tioneke vateereri tigosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Ndatenda.
Vateereri vedu, ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namuzvare Tanatsei Gambura ve25 May Movement, mudetembi, munyori. Toimba muchange munesu zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chezvechitendero chichitsigirwa nekambo Jesu isimba rangu kanoimbwa neChrist Like Choir.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Maniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tineromba rakanaka tiri mudunhu rekuTexas muno muAmerica, uko tinotaura naPastor Makai vePraise Covenant International Church. Pastor Makai, kwadzisai vatereri mugotudzawo nezvechechi yenyu.
Makadi vatereri, sezvamanzwawo ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndiri kushanda ndichibata basa raMwari mumuviri washe nechechi inonzi Praise Covenant International Church. Ndiri senior pastor. Ndinotungamirira madzimai, madzibaba, vana, vakomana, vadi vechidiki, vasikana, pamwe chete netwana tucheche.
Mava nengo yakadini muchiita basa iri, Pastor Makai?
Ndichitaura ndingangoti ndakatendoka ndiri mwana mudiki ndine 12 years. Saka ndogona kutaura ndichiti ndiri munashe ndakusvitsa almost 37 years ndiri muKristu. Asi ndakazotangawo kuita basa rechifundisi 2005 kusvika pari zvino ndichiri kuita basa rechifundisi.
Kuti munhu akamanikidzika akuteererei munotaura navo sei? Vamwe vari muzvibhadhara, vamwe vafirwa, vamwe vari kunetseka nenyaya yamabasa kana pokugara chaipo, munotaura navo sei kuti vachengete zvamunotaura, vanzwisise kuti kunyange zvakadaro havana kuraswa?
Chekutanga chatakaona chinonyanya kubatsira pamunhu kuti akwanise kupfuurira mberi kuzviziva kuti uri ani, inodaidzwa pachirungu kuti self identity. Inyaya yakanyanyisa kukosha zvikuru nyaya iyoyo, nekuda kwokuti nyaya iyi inyaya yekuti inobvira kubva tichiri vacheche chizvarwa kusvika patave nhasi, kwozotiwo zvakare nezvatakasangana nazvo muupenyu hwedu. Zvese izvozvo zvino gadzira kana kuti zvinoshepa pfungwa dzedu nezvatinozokwanisa kuzova muupenyu, zvimwe zvatinoti zvinotibinganidza. Saka chinhu chatinonyanya kukoshesesa sereki kana chibatsira munhu kunyaya yekuti munhu ngaazive kuti ndiani, identity yako yakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese zvaunozonzwa nekuita muupenyu hwako.
Chamakasangana nacho mubasa renyu chakakurwadzisai mwoyo zvikuru chii, kana chiri chinhu chamunokwanisa kutaura?
Chandingangoti chakanyanya kubata mwoyo wangu kudzidza nekuvawo kuziva kuti ndichitarisa vabereki vedu kwavakabva, handina hangu kurwa hondo, asi ndichitarisa mauyiro akaita mamishinari munyika yedu nemaparidziro avakaita soko raMwari kwatiri, nezva zvinofanirwa kuva nezvandakazodzidzawo pamberi, zvataifanirwa kunge pfungwa dzedu levo yadzo iri, izvozvo zvakanyanya kundichungurudza.
Munoona kuti vanhu vechirume vanokutambirai norukudzo here, vanoteerera zvamunotaura here, kana kuti pane rusarura kuya kungoti uyu munhu wechidzimai?
Ini maonero andakaita pavanhu vose vandinobatsira, makapoza ndobatsira, ndinochatisa zvakare, saka ndakaona sekuti kuchinoita kuti ndigashirwe kunzwisisawo kwandakaita nekudzidza kwandakaita kupatsanura chinonzi munhu nechinonzi imba inogara munhu. Izvozvo zvinhu zviviri izvozvo zvakatibatsira kuti tikwanise kuti kana chitaura navana baba tovaisa panzvimbo yavo, vana mai voenda panzvimbo yavo.
Chitendero chine nzvimbo here mune zvamatongerwo enyika?
Yakakurisisa, yakakurisisa, nekuti kana muchiona zvinotaurwa nebhaibheri soko raMwari, vana Dhavhidha vave mapurezidhendi enguva yavo, vana Mozisi vese vatungamiriri vaya, mukaterechedza politics dzakatangira mubhaibheri soko raMwari.
Makaita sangano svondo rapera iri muchinamatira Zimbabwe nevatungamiri, zvakafamba sei?
Takava nenguva yakanaka. Zvataiita pangu pazuva iri rarisiri zvare kunamata tichikumbira kukumbirira nyika, tinokumbirawo kuti Mwari mutiitire zvakati munyika yedu yeZimbabwe. Asi rakanga riri zuva rekurangarira zvakaitwa naMwari uye nezvekuitwa naMwari uye nekutarisira zvichaitwa naMwari munyika yeZimbabwe. Zvimweni zvenguva vanhu hatigoni kunyatsombocheuka, tinoramba tingoti takangotambudza ruko tingoti dzipe dzipo samo. Asi pane pakanakawo kumbocheuka, kumbotarisa kuti kunyange zvakaoma asi tiri kuchengetwa.
Nguva ndiyo yaita Shanje vateereri nemashoko iwayo abva kuna Pastor Makai Praise Covenant International Church kuTexas. Ndinokusarisai nemufaro ndichiti tisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Caps United 1, Dynamos 0. Highlanders 3, Shabani 1, Chapungu 1, Rentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai anonakidza zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT Vanessa Chamisa voita misangano kuManicaland iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifaniri kusimbisa kubhadhara zvikwerete kunze iyo ichitatarika. Tashika kumagumo ya chirongwa chedu chanasi iwa inesiku zakare mangwana. Kana mchida kutitumira tambambosha zitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu zanasi pa website yedu voashona.com. Anoko eneka ene mfaro ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC.
Soko isika